Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union.
But tofanira kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuita maelection anodadisa, anoyevisa muAfrica. Vanhu vanofanira kutarisa kuti itai maelection akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed ine mutauro. Ndo pane chichemo changu. I think
imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo itsva uye dzakachena dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviroto. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemutauriri webato reTPC uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kuPelanda Bachabalala kuBulawayo, vaGift Ostalo Siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana. Muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamo mapoti zakasiyana, vana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kumashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba haziiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed election inoburitswa umboo hwekuti isu hatisikwirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANUPF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC, mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaLennon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri risingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveAU chete. Tinoziva kuti ZANUPF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusuwo sevechidiki venguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mpinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare, Bulawayo neManicaland. Bato reTripusi harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika, mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSadak neimwewo. Mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. ZEC yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaivakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiriri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiriri weNamibia vaHerk Godfried Geingob nemutungamiriri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Umwe anoongorora zvematongero enyika anoti sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kudadisa pasi pose, kwete zvatiri kuona makore ose panoitwa sarudzo. Vari kupedzisa dzidzo yavo yepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vanoti zvava kunyadzisa kuti pese panoitwa sarudzo muZimbabwe panoita mheremhere uye kurohwa nekurawa kwevanhu nyika dzose dzakatarisa. VaManduna vanoti tsika iyi inofanirwa kumiswa, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kupindudza zvinhu pavakatora utungamiri apo vaigona kuisa musoro pamwe nemamwe mapato ezvematongero enyika, masangano anorwira kodzero dzavanhu pamwe nevakuru vemakereke vachiita basa ravo nerutsigiro rweruzhinji. Tabata vaManduna tikatanga nekuvabvunza maonero avanoita sarudzo dzangobva kuitwa.
Kuna vakawanda vari kugunununa tiri kugaidwa nemacomments akaitwa nemaobservers vanga vari paground vachiona kuti sarudzo rakaitwa sei. Isu kana tichitarisa election hatingotarisi mazuva ekuvhota, tichitarisa kuti zvii zvaitika mwedzi yakapfuura, vanhu vachikampeina, vangu vachikwanisa kukampeina vakasununguka here mumataun nekumaruzevha. Aishare maconcerns aiitwa nemaobserver edu ekuSADC kuti pane pazvinhu zvakawanda zvanga zvisina kubatana pamaelections edu, especially kuside reZEC and how they have handled my elections. I think it was a very poor performance from ZEC. And tovano pagadzisa ipapo.
Zvimwe zvamunoona sekuti ZEC yakakonewa kana kukanganisa ndezvipi vaManduna?
Kukanganiswa neZEC zvakawanda, kutanga nekuvoters roll, kukanganisa kwakaita delimitation, mashenanigans aiitika panomination court vanhu vachiedza kunominita macandidates avo. And then on polling day itself, the delays and so on, zvinhu zvakatinyadzisa kumeso enyika at large to the world, kuratidza kunge tina kurongeka pamaelections edu. Saka I think my observer, they have some valid points ava raise. Tichaona kuti mishini yauya, high level mishini yeSADC, kuti chii chichabuda ipapo.
Saka nyika yoita sei nenyaya iyi vaManduna, sezvo vanhu vane mivone yakasiyana siyana?
Moving forward, ndingade kuona tichitaka kubatana. If there are concerns, the opposition ngavaende kumatare with haste, and matare aventilate nyaya dzavo munhu wese agutsikane. I don't think nyaya dzofanira kulitigatewa pasocial media. Sezvataura vakawanda, kana vaine ma-V11 avo, vadocumenta macomplaints avo sevanhu vanga vari mapolling agents, ngavaende kumatare vaone kuti chii chinobuda ikoko. Otherwise, kana vatadza, let's accept and we move on. But tofanira kugadzirisa kuzeku ku and also kuvaka culture yekuta ma election anodadisa anoyevisa mu Africa vanhu vanofanira kutarisa kuti ine ma election akachena sekuZimbabwe not every election is disputed ine mutauro ndo pane chichemo changu I think my chigumba is not fit to manage kuzeku kuyakuya clearly hawakwanisi zvema elections izvi and tine vanhu vakawanda who would do a much better job to manage my elections and I think we need to look at that as a country.
Vamanduna, pane zvaigona kudai zvakaitwa navamunangagwa nebato ravo here?
Last time, 2018, there was an opportunity yakakutwa navamunangagwa kuita kuvaka government iri inclusive, kuvaka government yaitibatsira kudzokera international community and government yaizotibatsira kubvisa masanctions. Vakazvitadza and we saw nyika and government yavo moving away from re-engagement kudzokera kulanguage yekutuka yatatiti dzva zvapera navamugabe. I think they need to revisit that and try to recover from even by my election ava tiri kuona vana mutsvango achituka futi tadzokera futi kuera yavamugabe yatatambodzwa pakaitira ku kuti hatichazviiti zvekungotuka-tuka ndozvatava kunzwa futi. I think vanhu vanobagadzirisa ipapo. Let's find a way to reconcile with each other. Nyika kana ichivakwa nevenevayo, it means munhu wese, not just our winner my elections. And we must find, as part of our recovery from this election, a way to put the best of the best. Vamirire nyika, if it means reaching across the aisle, kupinza ivo vekuopposition kwacho, but to say the best of the best, I think that is the way forward for us from this election.
Vanoongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Vanotungamira Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti havana kupiwa masimba ekuita zvimwe zvinhu mubasa ravo. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, sangano reChildren of Zimbabwe War Veterans Association rinoti sangano revakamborwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rabvisa pachigaro vaChristopher Mutsvangwa avo vange varisa chigaro wesangano iri. Zviri kunzi izvi zvinotevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF kwakakonzerwa nesarudzo dzichangobva mukuitwa. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwakadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvine maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Vamwe vanoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, asi vamwevo vachiti vari kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Parizvino kuchine mutauro pamusoro pesarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nhengo yeCCC inogara kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai.
Sevana vemuZimbabwe nesuwo vamwewo vanobelonga to the CCC, hatisi kunyunyuta pakunyanya yekuti tiri kunotya maelection. Aiwa, isusu zvatikuda tikuda free, fair and credible election. Kana ZANU ikawina zvakadaro, then they should win.
Saka muri kutambirana sei imi nemafambiro akaita sarudzo?
Isusu tiri kuti zvechitsotsitsotsi nezvechigevha zvakaitwa musi wa23 August is not what Zimbabweans are known for. Tinoziva kuti ndo nyaya yakavharirwa vana vari mudiaspora kuti vasa wanikwe varimo mubatsiro iyoyo yekuvhotera vanhu vanenge vachifanira kunge varipo. Tinoziva kuti nyika dzakaita sana Mozambique vanovhota kuna Samora Masheuko, nyika dzakaita sana Zambia pama embassy yavapo, neMalawi nenyika dzakawanda dzemSouthern Africa, kana South Africa chaiyo vanovhota muno muAmerica kuma embassy yavo.
Nyaya yediaspora vhoti iyo haina here kunzi imbomira zvimbogadziriswa kutsvagwe mari? Hameno dzimwe nyaya dzakawanda wanda dzaitaurika ipapa.
Isusu takapiwa kodzero nebumbiro remutemo, which is the constitution, inotibvumidza sevagari vemudiaspora to vote because we contribute close to $1 billion in remittances gore negore. Saka imari yakawanda kwazvo iyoyo, and tinoti isusu taxation without representation hazvinyanyofamba.
Imi motiwo zvochifambiswa sei kuenda mberi? Sarodzo ndidzodzi dzakaitwa dziri kunzi dzakapera. Zvochiita sei manje?
Sarodzo iyi ngaidzokurodzwe sekutaurwa kwataita netripusi yedu. Zviri credible kusina kumbunyikidzwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, nekuti kana iyo zano ichiita basa rainofanirwa kuita iri kuroverei vanhu. Kana vane vanhu vavanofunga kuti ndo vanovasapota, regerai vanhu vavhotere murugare, nokuti tinoziva kuti vana baba vedu anatongogara Dr. Ngomo vachitepo vandamaningi Sithole vamugabe nevamwe vese vakarwira nyika, vairwira izvozvo kubva kune the colonial rulers ana Smith. Saka torwisana pachedu vana vanyamunhu hazviite. Hai,
avo vanga vari nhengo yetriple C inogara kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo gweta rakarerekera kubato reZANU PF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Sarudzo dzakaitwa uye zvedzapera. Tinoona zvakare kuti vazhinji vakakundikana musarudzo havana mufaro, nekuti kune vazhinji vasingazivi, vasingakwanisi kukundwa zvine mukurumbira. Vanogara vachingochema kuya kwatinoti they don't lose with dignity. Panga pasina maitiro vanga vagara vari kuruza.
Muri kufarawo here nemafambiro akaita sarudzo idzi?
Saka tida kungotenda hedu kuti vana veZimbabwe vakasarudza mutungamiri wenyika wavanoda, mutungamiri wenyika wavanovimba naye, ane ruoko runovaka nyika, nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Asi mafambiro akaita sarudzo aya, ndatikutaure kuti mafambiro akafamba zvakanaka zvikuru. Nyika yese musi mazuva resarudzo richisvika, hakuna kuitwa nyonga nyonga mvunga mupopoto ingadai yakaonekwa mune dzimwe nyika.
Zvochifamba sei manje kuenda mberi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Vazhinji vakakundikana musarudzo umu vari kuedza zviri pamutemo kuenda kumatare kuti vanomhanara kuti aiwa pane kusambira zvakanaka, havana kufara nemabudiro akaita sarudzo. Asi chinoshamisa ndechekuti vebato retriple C rinova rinopikisa vakaudza nyika yese nepasi pese tenderere kuti hurumende yeZimbabwe haikwanise kubiridzira, nekuti vetriple C vakagadzirira, vakaisa zvikirimbani zvavo nezviteyo zvavo. Saka kubiridzira hakukwanisike muZimbabwe. Ndaakushamisika kuti ivavo vaitaura kuti Munangagwa haachakwanisa kuriga, ndo vaakumhanya vachiti takurirwa tabirwa. Hatichaziva, nekuti chatofanira kutinzwisisa vana veZimbabwe, gutsa ruzhinji harungawanikwe kana pane bato rinoti kana rakakundwa havana kukundwa, asi vanoda kukunda ivo. Gutsa ruzhinji rinoti kana pachinge pasarudzwa, kana wakundwa, bvuma kukundwa zvine ruremerera kuti hongu ndakundwa ndozoedza mangwanazve. Haikona kuchema vakaisa muromo muhapwa. Usachema usina tariro, tarira mberi, zvichakunakira rimwe gore. Asi gore rino ndezveZANU PF.
Vamwe ndevakakunda, vamwe ndevakakundwa, mashoko enyu kwavari.
Patapinda 2028, musarudza 2028, kana muchida kuti mukwanise kubudirira, shandai nesimba, muchishandira nyika, muchishandira vana veZimbabwe, kwete kushandira vari kunze vanokufurirai, nekuti hakuna kwazvotisvitsa. Iko zvinezvi kwatiri kuenda senyika, ticharamba tichingotonga, vanochema vachichema, vanohukura vachihukura, isu tichingotonga tichigadzira migwagwa, tichigadzira maindastri edu achitanga kumuka, US dollar tichirasira uko, mari ichipinda munyika, vana veZimbabwe vachifara, vanga vachitambura vachizunza guruva vachitasimudzwa kubva muguruva neZANU PF. Ndo zvatakatarisira kuti zviitike izvozvi. Vari kuwisira nyika yedu pasi, vakanengedza miseve yavo kuZimbabwe, aiwa nengedzai henyu, asi Mwari wedenga anotidzivirira, anotirwira. Toda kutenda kuti masarudzo akafamba zvakanaka, nyadenga akationa, ZANU PF yakakunda, nekuti ndo yakasarudzwa nguva iyoyo uye zvemwari vakazvibvumira tinotenda.
Weta vakarerekera kubato rezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain na Evans Shininga weStudio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. MuNewsday vanoshanda mune zveutano vanonzi vari kumanikidzwa kupinda muchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Mugwaro rakanyorerwa vakuru mumapazi ebazi rezveutano nevana, munyori mukuru mubazi iri vaJasper Chimedza vanoti vashandi mune zveutano vazhinji vakakumbira kuti vanodzidziswavo pachikoro ichi. MuNewsday makare mukuru werimwe bato rinopikisa muSouth Africa, Rebuild One South Africa, vaMusi Maimane vanokurudzira mutungamiri weSouth Africa vaSiru Ramaphosa kuti vacheke ukama neZimbabwe pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondorapera idzo vanoti dzakabiwa. VaMaimane vanodawo kuti South Africa ivhare mizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa. Mune newzimbabwe.com mune nyaya inoti mutungamiri webato rePatriot Alliance yemuSouth Africa vaGate Mackenzie vari kukurudzira kuti bazi rezvomukati menyika rigare rakagadzirira kusunga nekudzinga kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuratidzira pamuzinda yeZimbabwe iri muSouth Africa vachinyunyuta pamabatirwo akaitwa sarudzo zvondorapera. VaMackenzie vanoti izvi zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe imhende dzisingagoni kurwira kodzero dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatisi kufara sekutaura kwamunoita kuti taurai mafungiro enyu. Ini mufungiro wangu ndewekuti kana ZANU-PF ichiona kuti haidi kubva pachigaro, ngairegeka zvokuisa zvokuita maelection. Ngairege zvokuita maelection nekuti zvinotirwadza. Tarwadziwa, tatambura vana venyika yeZimbabwe. Ndichizouya ndichindotaura kumasvingo. Vanhu vemasvingo, kune vose vari kutinoteerera Studio 7, madiaspora anobva masvingo. Deno zvaibvira, taimboita gurupu redu revana vemasvingo chete. Timbotaurirana kuti hama dzangu ngatimbosiyai vabereki vanovhotera orova. Anyone ari mumasvingo amborega kutumirwa. Timboona kuti kana vakasatumirwa kwe 2-3 months pavanenge vachichema paya tongoti indai kapana EDP wamakaisa. Nokuti masvingo ka hatisi taitarisira kuti mungakundiwa negokwe kuti munovhotera munovhotera kuti kwai tinovhotera pamasvingo ipapo. Ndakarwadziwa ini nhangu ndarwadziwa. Hamavadikanwi munyika dzatiri muno tiri kubatwa senhapwa. Tiri kubatwa senhapwa kana muchinzwa zvandiri kutaura. Because mainformation esane ezvinoitika kunyika kwedu zvinozikanwa pasi rose. Saka tatambudzika toti kwanzi ZANU-PF ngairambe ichinzi ngaitonge. Kana iyo ichiona kuti hai iri kuramba ichiti yakahwina iyo isina kuhwina ka vachingotaura kuti hakuna maelection zvachose. Ndatenda zvangu.
Unoona chii zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakutobhohwa. Zvakafana nenyaya yamuri kubvunza vanaponyati. Vanaponyati avo ndevezanupf vatombobatsirei. Zvakafana nokutambisa nguva kwamemuchiita muchibvunza kuti zvakati zvakati zviri kuitwa nezanupf muri kuzviona here. Vanongokuudzai kuti nyaya iyoyo hatisati taenzwa, asi chiitiko chinenge chatoitika muZimbabwe onoreva kuti iye ponyati ari kurarama kuamerica here kwaakuti apamwe nyau dzacho anenge asina kudzinzwa. Mastupid vanaponyati avonana nevanhu vezeki avo vana Priscilla Chigumba vanhu vanoda ngopi havatomboremekedzi upenyu hwemaZimbabwe.
PaStudio 7 apo toda kuziva kuti mukawana nguva mubvunze Priscilla Chigumba uyu kuti ko vabvisireko mari zavo dzepresidenti yavo pawebsite yavo apo. Tikuda kuziva chikonzero ndechei uye way forward iri kuda kuita president wedu ndeyekuita seiko. Ko kana mav11 aripo ngatichimaonazve tione kuti takahwina nemapesendeji mangani. Zvichagumira mukutaura. I am a concerned citizen. Ndini Joma paJoburg.
Makadizvenyu pano paStudio 7 vana mukoma Jonga vana baba Hwande. Aiwa, ndinonzi bonishindeswa aiwa ndinoti mufaro, ndinoti mufaro nesadhaki inenge yakakurumidza kuona gorino tinopinda, gorino tinopinda. Aiwa mukomana ngaapinde zvake, mukomana ngaapinde zvake. Gorino Zano PF ichida isikadi tinopinda chete, gaitoona umbava hwavo hwanyanya umbatendangu.
Ndinoda kuziva wei iwoko kamunhu kumba kwako kuti yaonewo basa randiri kuita kana kuti yaone imba yandiri kuvaka. Munhu wouya wosikogara apa achiona mawakiro anenge uchiita otanga kukudzwa kuti imba yako unenge uri kuita semende shoma kana kuti iri kubhenda. Waakuti kwaari iwewo undiudzirei kuti ndikutadza kuvaka imba, asi uriwo wamukoka kuti yaundione ndichivaka imba yangu. Unoona vanhu vezanu pefu vanoshamisa sereka. Kana dai vakanga vasingadi kuonekwa zvavanoita zvakaipa, vakakokerei vanhu, ende vanhu vaida kuti vanyarare here vachiita zvinhu zvisiri pachena? Vanga vakajaira maobservers aivaomberera maoko vachiridza ngoma nedemo vachiita zvavanoda. Nhasi ava varamba vakuti mavarazarevo. Kusvika riini vanhu vachingoita maerection ekuriga, maerection ekubira? Ko zvino kana kuvhota kwachiziva kuti hakushandi, ngavangodeclare kuti 3 one-party state. Vana vezimbabwe vangoziva kuti maerection muzimbabwe hamuitwi. Pane kuda kusva kuti wastra time achitibata kumeso. Ngavatibvira pana mutsvangwa marombe vanhu.
Nokumbisa zvakanyanya kuti South Africa, tungamiri South Africa rasiri Ramaphosa vasakorokotedza Zanu PF. Zanu PF ari kukorokotedza iyi yakabira maelection zvino rutogadhiriswa una utanga nautokorokotedza vamunanga kwavabira maelection vari kukorodza mbavha dzakabira maelection ndo dzari kukorokotedza si dziri kuya mukati menyika yasouth africa munongo kutambudzika ngevamusana pezanu PF iri kumbunyikidza dzikonzero dzevanhu iri kungoita zvinongoda inongombunyikidza vanhu inongouraya vanhu tiri kutiza sezimbabwe kubudisa kezanu PF nhasi vari kukorokotedza vamunanga ako.
Tachingokumbira kubvunza pane ava vamwana munotaura navo vezanu avo. Unotoona kuti vanhu vacho vanenge vatorwara nepfungwa vamwe vacho. Unotonyatsonoti kuzvara tori murwere wepfungwa chaiye. Tinotarisa kana even nguva kana vakaindavhiwa kana patv chaipo. Hapana kana mhinduro yavanopindura kana imwe chete. Unotoona kuti vanhu vanenge vanotopenga chekutopenga cheko chekugovandiita. Taikumbira kuti kana mukamazoita nhingi muchivabvunza, tokumbira munhu vabvunzo kuti iko ko mavhidhiosi akawanda ayo ari kutendererayo ekuti vanhu vakazovhota pakati peusiku kubva na7 ukuro kudzimanheru vamwe na8 ukuro kuusiku, ndekupi kwamakaona nyika inoita maelekshoni akadaro? Tachikumbirawo mutibvunziro pastudio, toda kunzwisisa nekuti sofa hatisi kunzwisisa kuti since takaberekwa isenis takuma40 years hatinambonzwa nyika yakavhota vanhu usiku isi kana 1 then seri 5 okurokonzi vavhara. Saka tachikumbira mutibvunziro kune iva vamwe vamuri kubvunza vanenge vanotopenga, mumbovabvunzawo mubvunzo iwoyo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzangu vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.